On paper, danu ratoro wa danu rakanaka riri positive. Even though mari kutaurwa nezvayo, haisi mari zvayo inganzi mari yakawanda, but inogona kungobatsirawo apo nepapo. Asi dambudziko guru ratiri kutarisana naro, kana kuti tarisana naro mabhizimusi, especially vachiri kusimukira, ringati small to medium enterprises, ndere kuaccessa mari iyoyi. Nekuti hazhinji inenge ingori commitment inenge aitwa, pane pasina makusama kana mapepa anenge anyorwa kana kusainwa pasi anonge achikomita mapato ese anenge aisaina makontrakt kuti mari ichange ichizonge ichiunzwa kuIDBZ. Saka dambudziko reaccessibility kuti even zvakanzi mari yaunzwa, but wo munoona kuti dzimweni dzenguva maconditionality anenge achipiwa kana takati kwa kuti munhu akwanise kunge achiaccessa mari iyoyi anogona kunge ari very stringent. Zvinoita kuti vamwe vazhinji vana muzvinabhizimusi vakwanise kunge vasingagoni kuzohamita.
Tinonzwawo kuti vanenge vakwereta mari iyi vanenge vachizotarisirwa kudzosa yabereka zvikamu gumi kubva muzana, kana kuti interest rate ye 10% per annum. Interest rate iyi mungaiti mari inotambirika here?
Imari yakatoti wandei, asi handioni kunge inotambirika. Uye tichitarisawo zvakare kuti mitengo yezvinhu generally iri bit stable kuma 5% kuma 4%. Saka ndinoona kunge mainterest rate edu achiri pamusoro zvakanyanyisisa. Uye tichitarisa nemarginal comparative analysis, zvichiitika kune dzimwe nyika kuna South Africa, even kuna Europe,